vahuende vanoti dambudziko rekuputa nekunwa zvinodhaka ratekeshera munharaunda yavo zvekuti vechidiki vakawanda vari kurasikirwa neupenyu pamwe neremangwana ravo nekuda kwedambudziko iri asi vati chinoshamisa ndechekuti zvinodhaka izvi zviri kutengeswa panzvimbo dzinozikanwa zvapa kuti vaite mushandira pamwe nemapurisa nevabereki
saka isusu sevabereki nevatungamiri vevana mukwazana tatora danho iri kuti tivharise tende toona kuti mapurisa achizozvikwanisa kuti vasunge nevanhu ava saka ndochitandiko chatiri kuita takaita musangano nemapurisa svondo rapera nevabereki vandaitungamira ini semutungamiriri wenzvimbo tikatenderana nemapurisa tovapa list yedzimba dzacho dzatinoziva kuti ndo parikutengeserwa madrugs ndo pari kuitwa mavhungavhunga pati evana vanenge vachiuya vakapfeka mainifomu vachipinda ipapo vachimadoro vachiita zvinhu zvechikuru
vahuende vaudza Studio 7 kuti pane dzimba nhanhatu nedzimwe nzvimbo dzinotengeserwa zvinodhaka dzichavharwa muchirongwa chavari kuita nemapurisa ichi
changoda kuti timupe musi tichingovharisa ivo vanhu vacho vasina ngazivo vose kuziva kwamunoita ava vanhu vokuti vakangonzwa information vanobva vafambisa zvinhu vachiita sei saka tiri kutora taimu yedu tichizotsvaga zuva ratichavasvikira vakari vanhu bati kuvharisa hatisi kuzoregera community yekuwadzana yaneta nevanhu
vanoti dambudziko iri ratekeshera kunyange muzvikoro chaimo zvekuti svondo rapfuura vakasheedzwa apo vana pane chimwe chikoro munharaunda mavo vainwa nekuputa zvinodhaka vanotiwo vamwe vechidiki vari kuzviuraya mushure mokutsiurwa vashandisa zvinodhaka gogo Regina Mukunda ava nemuzukuru wavo Milton akapona nepaburire tsono mushure mokurwara aputa mbanje nemutoriro vaudza Studio 7 kuti vanhu vanotengesa zvinodhaka vanofanira kusungwa
tinoda kuti vaongorore dzimba dzine vanhu vari kutengesa madrugs vabatwe vanhu ivavo nekuti vana vaparara vana vakuvara muno wangu aitonzi mapapa ake akaita sei akaafektika ndikatoenda naizvoshuwa kuusikani tikadzoka dokta akati ukaramba uchiputa madrugs uri kunofushirwa saka iye akazvinzwira kuti ndiri kunofushirwa ndikaramba ndichiita keroni ezvino akatochinja uyo atosimba muzukuru wangu yanga asina kudai so ezvino aakudya sadza akanga asingadyi sadza
Milton audza Studio 7 kuti akafarira mutoriro paakaupiwa neshamwari dzake uye waimupa simba rakanyanya pane zvese zvaaiita asi anoti akazousiya paakarwara zvekuda kufa
ndakarwara nemalanga zvekuda kutofa chaizvo chaizvo ndopandakazosiya
mumwe mugari wemukuwadzana ati anonzi Suke audza Studio 7 kuti kunze kwekushandisa zvinodhaka vamwe vechidiki vavewo kupara mhosva dzakaita sekuba nekuponda
vari kuvapa netsono nemascrewdriver nemapanga mahwani ende kumba nguva dziripo kana paine zvinokwanisa kuita ndatende zvikuru neshoko rimwe rinondibata rataurwa nemufundisi chokwadi dai tataona mukana nevabereki mudzimba dambudziko raredu pamwe chete taenda kumachechi kuna matati yako chaiko mwari atinzwe nokuti ndoona sekungotika matokupedzisira akataurwa chokwadi nyika yokwedi yakumawere
vahuende vati kunze kwekuvhara nzvimbo dzinotengesa zvinodhaka vari kuitawo mitambo yakasiyana siyana zvinoita kuti vechidiki vawane zvekuita vasafunge kushandisa zvinodhaka izvi zviri kutsigirwa nevedzisvondo vakaita samufundisi Clopas Blunt vesvondo yetab ministries avo vati vave nezvirongwa zvakawanda nevechidiki
so sechechi tiri kuengaja mayouth nevamwe vechikuru mumamovies kuvabvisa mumadrugs kuvabvisa mumastreet saka mukana tisheti ndakapfeka it's a notorious convict ndanditori actor mumovie iyoyi handitika so weare trying to create employment maopportunities kune vechidiki vasikana vakomana ana baba nana mai
mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu munharaunda dzavo vashande nemapurisa kupedza dambudziko rezvinodhaka munyika
saka zvinhu zvakagara tichiti isu zvinobatsira nekuti vanhu vanoita zvezvinodhaka vanogara muvanhu saka vanhu ndovanoona zvinhu zvinoitira mudzimba zvinhu zvinoitira pakawanda saka zviri kutoitwa izvozvi izvi zvinhu zvatinogara kukurudzira nguva nenguva kuti ndoo kuti tirwisane nenyaya dzezvinodhaka kubatana kwemapurisa neveruzhinji mwana anoita zvinzi vane zvinzvimbo zvakasiyana siyana
dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ratekeshera nenyika yese uye hurumende yakatoumba dare remakurukota kubatsira kurwisa nyaya yezvinodhaka zvinodhaka zvinonyanya kushandiswa iguka dombo mutoriro kambwa nezvimwe uye zvimwe zvacho zviri kubva kunze kwenyika ndakamirira Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.